Chekwata chekumaruwa emhondorongedzi ichi chave nemapoints matatu pamusoro pemanika Diamonds mushure mekurova kwachaita Green Fuel 3-0 muBaobab Stadium masikati anasi. Ngezi yapinda mapoints makumi mana nemashanu, Manika Diamonds ine mapoints makumi mana nemaviri mushure mekurovawo ZPC Kariba 2-0 nasi masikati zvekare. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti vari kuramba vachita nepese pavanogona kuti vatore mukombe mukuru uyu.
Tichiramba tichishinga seNgezi Pratam Stars, patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muchikwata chemanika Diamonds vaSugar Chagonda vanoti vada kutenda vatsigiri vavo nekutorawo mukombe weleague uyu.
Toda kumboitira vatsigiri vedu zvinhu zvavanotarisira. Gore negore takachitamba zvakanaka kubva gore ratapinda na2018, asi tinoona sekuti hatisati tambonyatso vaitira chinhu chikuru.
Highlanders yadzika kusvika pachinano chechitatu, point imwe chete pasi pemanika Diamonds, asi mapoints mana pasi peNgezi Platinum Stars. Asi Highlanders ine mutambo mangwana muBaba Field Stadium umo iri kusangana neYadha. Yadha iri panguva yakaoma apo iri pachinano chegumi neshanu, icho panguva ino chinovaendesa munhabvu yepasi pasi yeDivision 1 kana zvikaramba zvakadai. Asi mutambo wachamisa veruzhinji mabudiro awaita ndeuyo wanga uri muBaba Field Stadium umo Blue Chiefs yarova Dynamos 2-1. Hapana angatarisira kuti dimbare inorohwa, asi mumitambo kunyanya yenhabvu munobuda zvese zvese. Caps United iyo iri kutamba mangwana neChicken Inn pamwe chete neDynamos neHighlanders dziri kutsvedza zvishoma nezvishoma kubva muhondo yekutora mukombe wakakosha uyu. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSpencer Chilumba vanoti zvikwata zvine mukurumbira izvi hazvisi kutora mukombe uyu mwaka uno zvekare.
Matimu aomba zungu matarisiro ranga hwine nini bhozi havabhadhare bhozi ana FC Platinum nana Chicken Inn matimu anobhadhara, saka ndovati kutitarisiro ranohwina lei pane plaza ane vafanhu vechidiki vari kumhanya izvinoizvi.
Mangwana kune mutambo mukuru wezvikwata zviri kurwira raramo yazvo muPSL apo Simba Bhora ine Shesham muBaobab Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri panzvimbo yekubuda mukasolaga Premier Soccer League. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 2 Black Rhinos 1 Cranbourne 0 Wange 1. Mune mumwe mutambo mangwana Triangle iri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Sondo rinouya hakuna mitambo yeleague, asi kunenge kune makundano eChibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.